Vachipindura mubvunzo kubva kukomiti iyi inotungamirirwa nemutauri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vakawanda vavo vati komishen iripo pari zvino haina mazino uye inoshanda nemamwe mapazi ehurumende ane uori akaita semapurisa, matare edzimhosva pamwe nemahofisi evachuchusi. Vamwe vevanhu ava vaGabriel Chaiba vati mitemo yekudzivira uori yakaita zvinyekenyeke uye inofanira kusimbaradzwa. VaChaiba vatiwo panofanira kuva nemutemo unochengetedza vaye vanenge vamhanyara uori, vachiti pari zvino vanhu ava vanoshungurudzwa mushure mokuita izvi.
We need a whistleblower protection act which protects witnesses.
Tinofanira kuva newhistleblower protection act inochengetedza vanenge vamhanyara uori. Vanhu ava vanofanira kuchengetedzwa kuti vasashungurudzwe nekuda kwekuti vamhanyara uori.
Vatiwo Zak haitombozikanwa munyika uye basa rayo rinofanira kushambadzwa zvakasimba kuitira kuti vanhu vakwanise kumhanyara uori kubva kunzvimbo ipi zvayo munyika. Vamwe vapinda mubvunzo idzi igweta vatinomuda Ishe Chinyoka, vabvumirana vachaibva kuti nhengo dzeZak dzinofanira kubhadharwa mari yepamusoro kuitira kuti dzisaite uori. Vatiwo nhengo dzeZak hadzifanirwe kusarudzwa nevezvematongerwo enyika vakaita senhengo dzeparamende sezvo vari ivo vamwe vevanhu vane uori hunotyisa. Vatiwo Zak inofanira kumira pachayo yega iine simba rekusunga, kuongorora pamwe nokuchuchisa vanoita zveuori, uyewo vatiwo kupindira kunoita vezvematongerwo enyika mubasa reZak kutadza kuendesa kujeri vanhu vanoonekwa pachena kuti vanoita zveuori kunoita kuti vanhu vasaremekedze komisheni iyi. VaChinyoka vatiwo zvinonyadzisa kuti mumajeri omuno hamuna vanhu vari kupika jeri nenyaya dzeuori, asi mumunyika muine uori hunotsemesa.
It is a shame that we don't have a single person who is going to sleep tonight at Chikurubi on a prison dinner having been convicted of corruption in a country with so many corrupt people like we do. It is a shame. The reason for that is because we don't have an effective corruption fighting body.
Zvinonyadzisa kuti nhasi chaiko hapana kana mumwe zvake ari kurara kuchikurubhi nekuti akabatwa nemhosva yeuori. Imo munyika makazara matsotsi kudai. Izvi zviri kuitika nekuti hatina bazi rinorwisa uori zvine simba.
Amai Tsitsi Zhuwayo vati kana vakadomwa vanoda kuona mabasa eZak achishambadzwa uye kuti komisheni ivhure mahofisi mumatunhu ese munyika kwete zvokungove muHarare chete. Dr Mabel Hungwe vatiwo semaonero avo nyaya yekurwisa uori ibasa remunhu wese munyika kwete Zak chete, uye vatiwo kana vakadomwa vacharwisa uori muhurumende pamwe nemumasangano anoshanda akazvimirira. Dr Hungwe vati mari dzese dzinowanikwa neuori dzinofanirwa kutorwa nehurumende dzoshandiswa kuvaka mabhiriji kana zvikoro. Muzvare Jesi Majome vatiwo kana izvi zvikaitwa zvinogona kubatsira kuti veruzhinji vamhanyare uori. Vati veruzhinji ndivo vanonyanyorasikirwa panoitwa uori uye zvakakosha kuti vaite chido chekumhanyara uori. Muzvare Majume vati kuti hondo yekupedza uori ibudirire, vanhu vanofanirwa kusungwa, kutongwa nekukandwa majeri pachena zvisinei nekuti ndevebato ripi kana kuti vabva mumba mani.
And they must be seen rolling if they are caught in corruption for this to happen. So there must be consequences.
Mr. Speaker, vanhu vanofanira kusungwa uye zvinofanira kuonekwa kuti vanhu vasungwa nekuda kwenyaya dzeuori.
Bvunzo idzi dziri kuendera mberi uye dzinotarisirwa kupera nhasi. Pane vanhu makumi matatu nevasere vange vachifanira kupinda mubvunzo idzi, asi padzatanga Advocate Mudenda vazivisa kuti pane vanhu vatatu vaChristopher Duebanda vazvinondi kumwenda navatawanda Matope vabuda mubvunzo idzi. VaBlessing Chebundo veMDC ndemumwe ange asipo apo pashira chinano chekuti vabvunzurudzwe. Paramende ichabuda nemazita evanhu gumi nevaviri ayo ichaendesa kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vadome vanhu vasere vachapinda muZak. VaMunangagwa vakatodoma mutongi wedare pamusoro uye ari mudzimai wegurukota rezvekunze kwenyika vasirisiso mwoyo Justice Lois Matanda Mwoyo kuvesa chigaro weZak. Paakadomwa amai Matanda Mwoyo, masangano anoyura kodzero dzevanhu akashoropodza kudomwa kwavo achiti munhu ane divi raakarerekera zvokuti anogona kutadza kufambisa nyaya dzeuori dzinenge dzichiitwa nebazi remurume wavo. Nhengo dzebhodhi reZak dzakasiya basa zvisina tsarukano mukutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.